Munyori mkuru msanganore Zed City yuva Jafet Moyo vauza Studio 7 kuti Zimbabwe yara sikirwa nemunhu aikwanisa kushanda nevanhu vakasiyana siyana vepasi nevepamusoro vanowana nevasingawani vamwe vati zvizvarwa zvezimbabwe zvinofanira kuenderera mberi nebasa rakatangwa navatsvangirai kwete kudzorera kumashure ebasa iri vayambira bato reMDCT nemhuri yavo kuti vasaputse zvakavapa navatsvangirai
Basanyadzise zita rake Basanyadzise zita rake zvaakasiya akavaka nevamwe hazvifani kupunzwa ndezvevanhu zvese zvatinoita ngatitarisei vanhu tisatarise kuti ndiri papi andisiya ndiri papi ngatitarisei kuti asiya mazimbabweni ari papi asiya mazimbabweni akatarisana nerusununguko ndizvo zvatinofanira kuvatarisa iye zvino
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, Varashid Mahia, vaudza Studio 7 kuti veruzhinji varwadziwa nekufa kwavatsvangirai nekuti munhu aimirira zvido zvavanotambura uye vaive nerudo nemunhu wese. Vati vatsvangirai, munhu akarwisa hurumende yehumbipidoga yavamugabe kunyange zvainge zvakaoma uye kuenda kwavo kwasiya mukaha mukuru. Mubato nemunyika yese vati vatungamiriri mubato reMDC vanofanira kudzidza kubva kuzvito zvavatsvangirai
kune managers ari in the movement for democratic change and the broader movement from civil society across there's a challenge yatopiwa nekuenda kwavatsvangirai kuti let's be selfless ngatine kuzvifunga isusu ngatifunge vanhu kana tafunga vanhu torwira vanhu kana taurira vanhu toramba tichimborwira vanhu tikadaro tinosvika patoda kusvika
mutauri wezimbabwe national students union vatatenda mandondo vati vatsvangirai range riri gamba remunhu wese kusanganisira vadzidzi uye vati nhengo dzebato reMDC dzinofanira kubatana dzoenderera mberi nehondo yerusununguko
kwakavatsvangirai zvireve kuti ndo kupera kwemusangano weMDC apa vakufanira kuchimuka manje vakabatana pasisina kupokana kana vachida kuti zveni kodzero dzevana vezimbabwe nelegacy yavatsvangirai futi cause hazvibatsire vatsvangirai vangagumbuka kwavari vakaziva kuti zvavakarwira nebato reMDC zvaafanira nekusetuka kwavanenge vakaita
Muzare Cosette Chirinda, vesangano reJustice for Women Zimbabwe, vatsanangurawo vatsvangirai semunhu airwirawo kodzero dzemadzimai.
Kushanda kwangu kwese kwandakaita navo vaiva munhu aikurudzira kuti vechidiki nemadzimai vawanikwe vachiwanikwawo munzvimbo dzekutungamirira vawanikwewo vachinzwikwa mazwi avo saka ndikuti tarasikirwa zvisingaite semadzimai muzimbabwe uye sezimbabwe
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira muzvare Gladys Shatwayo vati vatsvangirai munhu akarwisa udzvanyiri hwezanupf uye tariro yemunhu wese yange iri yekuti vaizopora pauwere hwavo
vatsvangirai vari vapenyu vachitungamirira bato reMDC takaona kuti vakanga vaine rukudzo neremekedzo nenhau yekusumudzirwa kwemadzimai uye nenhau yekuti madzimai atorowo mapositions of authority and power
Masangano akawanda ari kutumira mashoko enyaradzo kumuri kwatsvangirai panguva iyo iri kuchema ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha